Mumwe vechidiki anoti gore radarika ra 2023 ranga rakamuomera asi achasunga dzisimbe gore rino ndiliro igwati weku Highfield Marare.
Saito nati mugore ra 2024 muzvikaro kuti rerukika mamwe mabasa udai nekudai so zvikatamanuka nga gore rakanakirawo kutesa zvawana 2024 ndozvo vari kuti gore rekuti zvinhu zvedu zvinhu zvarisunungurikirawo mhaso yedu isiri madhibhinisa mhaso redu refanungurikira risunungurirawo pasina zvinotitsoma tsoma maibata.
Muzvare Mona Lisa Nengu, mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe, anoti anoshuvira kuenderera mberi nedzidzo.
In August, ndoda kufanira kuenda kuattachment, so I'll be looking forward to an attachment. Kunenge kuchidzidzikwa zvakanaka, it's not all about money, but kunenge kuchidzidzikwa zvakanaka. Plus, pandichienda kuattachment, ndotaziva kuti kambani yandingenda kukwanisa kuenda kuattachment, ndiita rehire. So I'm looking forward to working harder.
Hanzvadzi yamuzvare Mona Lisa, Tapiwa Nengu, uye anoshanda pachipatara chikuru chemuno Harare, chaasina kuda kuti chidomwe nezita, anoti dai hurumende yapindirawo nekuvapa mihoro iri nani gore rino.
Zvinhu zvakaipa zvazvo pazviri zvekuti tinotenda kuti zvatiri zvine hurumende. Tinotarisira kuti vanokwanisa kuti zvinhu zviri nani kudarika izvi. Tinotarisawo kuti Zimbabwe yedu ine zvizhinji zvainazvo muzvicherwa nezvimwewo zvekuti zvinogona kubhusta ikonomi. Saka tikutarisirawo kuti at least zvikautilizwa to the maximum, maybe mainings yedu anogona kuwedzerawo.
Elson Mutemeri, murume wechidiki anogara kuruwa, anoti haaone achigara munyika kwenguva refu sezvo yave kuda madhonza chete.
Vanhu vakawanda vanga vachibuda kunze kwenyika and taifunga kuti maybe nemaelections akauya anogona kuti fevhawo, but zvikuratidza kuti zvakaenda nepamwe. So 2024 kwakutongoitawo zviri kuita vamwe zvekubuda izvozvo. Tombozamawo kuenda kuna UK nekuna Canada kuri kungoenda vamweko.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki Vatino Machakaire, asi panguva yataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi vanogara havo vachiti mikana muZimbabwe irimo uye vechidiki vanofanira kuishandisa vasati vafunga zvekunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Mikana iyi vanoti inosanganisira kuwaniswa mari yekuvamba mabhizimusi kubhanga revechidiki reEmpower Bank, kudzidziswa mabasa emaoko pamwe chete nekudzidziswa nezvekuita mabhizimusi anepundutso. Mumwe womudzimai wechidiki wemuEpworth, muzvare Chantel Sampambe, vanoti vane chishuwo chekutanga bhizimusi rekutenga nekutengesa gore rino.
Semudzimai wechidiki wanhasi, gore ratiri kupinda ra2024, ndiri kushuwirawo kuti ndikwanise kunohodha hembe nebhutsu kuSouth Africa nemahandbags tichionditengesera vanhu kunoko. Kana ndichinge ndazokurawo bhizinesi, ndinoshuwira kuzovhurawo kashopu yangu yehembe inenge iri butika.
Wechidiki anoshanda nesangano reZimbabwe Initiative for Peace and Research kubindura, Justice Muzondiwa, vanoti
ndirango encourage vechidiki kwavari kwese muZimbabwe kuti 2024 yatipindei tine muono webusiness. Tsvaga zvokuita pauri ipapo, tengesa supply zvese zviri kudiwa nevanhu iko kwauri. I know kuti zvinogona kungorima vamwe vana capital, asi tanongangokukurudzira mwana weZimbabwe ndechekuti zvokutengesa hachishayike, chekupa hachishayike kuti utange business rako.
Vechidiki vakawanda vanoti vari kupinda mugore ra2024 tarisiro yavo iri pasi zvakanyanya sezvo munyika musina mabasa uye hurumende yakawedzera mitero yakati kuti kutanga gore rino iri kutarisirwa kuti ichakonzera kudhura kwezvinhu. Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinotiwo kutarisira zvakanaka kuri kuita vamwe vechidiki hakuna kuipa, asi mamiriro ezvinhu munyika anoratidza kuti vanogona kumirira guyo sembwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.